vatevari venabhumu Zimbabwe nemuAfrica yese avo vanga vachidzadza nzvimbo dzekuonera makundano e2018 World Cup vari mukuchema mushure mekunge maSuper Eagles akabuditswa mumakwikwi aya nezviro manheru panguva iyo zvairatidzika kuve nyore kuenderera mberi veruzhinji vaive vototarisira mhemberero apo maSuper Eagles aive akanzana zvibodzwa 1-1 neArgentina asi chikwata ichi chakakandwa kwasara maminiti matanhatu chete ndokurohwa 2-1 nekubatana neEgypt neMorocco kudzoka kumba asi vakaona mutambo uyu vanobvuma kuti maSuper Eagles akaiita nepese pavanogona kuti vakunde mumutambo uyu asi kuti rakanga risiri zuva ravo kubuda kwemaSuper Eagles kwave kureva kuti Africa yasara nechikwata chimwe chete Senegal chichiri nemukana wekuenderera mberi nemakwikwi aya apo iri kusangana neColombia neChina chimwe chikwata chemuAfrica chichiri nemutambo iTunisia iyo iri kusangana nePanama neChina zvekare asi hakuna kwaichaenda asi kuzvina bhizimisi uyezve vari muteveri wenhabvu wakasimba vaulfred mnamati vanoti havasi kuona paine chimuko kubva kuzvikwata zvemuAfrica kubva kumakundano aya
mamiriro akaita nyama dzevano ka handione paine timu yekuafrica ikapinde mukota peno ndinotyira kutaurira africa ndinoida africa asi ndinoityira
pari zvino zvikwata zvabudirira kuendera mberi nemakwikwi aya irussia portugal uruguay spain france croatia belgium england denmark mexico neArgentina nharaunda yechipiri iri kutanga nemugovera apo portugal iri kusangana neuruguay zimbabwe haina kukwikwidza ma2018 world cup mushure mekudzingwa makwikwi aya nevefifa nemhaka yekutadza kubhadhara murayiridzi wekubrazil valinos mari yake yemuhoro ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati